This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 20 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano kuMidlands vachiti vakazvipira kushanda vari pasi pemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Zimbabwe yogadzirira musangano wepasi rose weHIV AIDS nezvirwere zvepabonde uyo uchatanga svondo rinouya.
Zvikwata zvitatu zvepamusoro peCastle Lager Premier Soccer League zvotarisira mukombe uyu nemaziso matsvuku.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vaenderera mberi nemisangano yavo kumataga business center kuumberengwa muMidlands province. Amai Mugabe vati havana chido chekutora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvavati zviri kutaurwa nevamwe.
Makambonzwa rimwe zuva baba vakaenda nyakwendika sarai kuti mai ndo vari kuacta. Makambozvinzwa nyangwe nhasi zvikanzi mugabarwa, nyangwe nhasi zvikanzi mugabarwa.
Izvi zvino mashoko ava Mugabe anoteverawo mashoko ekuti vamwe muzanu PF vachitungamirwa nedunhu reMashonaland West Province vari kuda kuti vatore chigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Pari zvino amai Mugabe ndivo mukuru webazi remadzimai reWomen's League. Amai Mugabe vatiwo vaMugabe munhu agara achinetsekera nyika uye achirarama upenyu hwakaoma kubva munguva yechimurenga. Mudzimai wemutungamiri wenyika ashorawo bato reMDC achiti rakaumbwa navanasapurazi vaisafara nekutorerwa minda uye vati mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vakaudza zvirango zvakatemerwa nyika.
Tingapiwe masanctions akatirwadza, munonyatsozviziva kuti inimi vakanga vachisapota naMorgan Tsvangirai vakavapa mari. Mogeni nokupiwa mari kwakaita akabva aona kunge zvino zvacho nyika yese uya kuti yese yawe. Akabva ati Zimbabwe ngaipiwe masanction. Munozouti abvisa chete kana aita mupawa. Zvino anomupinda mupawa gore ripi racho achibvumidzwa nani? Achibvumidzwa nani? Nyika yakauya neropa. Inyika yemazita tebu. Uyani handa varipo apa. Hatizivi pavari. Asi mapfupa avo anomuka. Hazvipi zvakaitika. Tichamira mira ndikukudzidzisai nemi vana vedu vadiki mumire mira.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weMDCT vaObed Gutu kuti tinzwe divi ravo nemashoko ataurwa naamai Mugabe.
Uko kurotomoka. Grace Mugabe tinomuziva nguva zhinji achingotaura, achitaura zvisina nebasa rose, zvisina nematuro.
Ko, munoti kudii nenyaya yekuramba vachienderera mberi vachipa vanhu matarakita pamusangano weZANU-PF anonziwo akauya nekuda kwechibvumirano pakati peZimbabwe neBrazil? Zvinova zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Takambozvitaura mazuva aperawo, Blessing, kuti matarakita iwavo nezvimwe zvakati wandei zvakafanana nemahara nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakatengwa negovernment to government facility inokosha iyo $98 million. loan agreement yakato signwa nehurumende yedu yeZimbabwe nehurumende yeBrazil. Chinotori chikweretsi. Matarakita iwawo hasira Robert Mugabe, hasira Grace Mugabe, hasira ZANU PF, matarakita ehurumende yeZimbabwe. Saka Grace Mugabe haisiri nhengo yehurumende, hana chinzvimbo muhurumende, hana kodzero pamutemo, hana kodzero pamubumbiro wemutemo weZimbabwe kuti afambe achigova achikusha matarakita iwawo. Ndoo saka takataura tichiti isu tatova nechikwata chemagweta edu chakatogara pasi tichitaura kudai. Chiri kuronga mapepa kuti tiende kudare guru renyika tione kuti mayava vamiswe zvavari kuita izvi ndava zviri kunze kwomutemo.
Ko munotiwo kudii nekupa vanhu chikafu kwavari kuita pamisangano iyi zvakaita semupunga chibage nezvimwe?
Izvi hazviti shamisi Blessing. Nguva zhinji tinoziva kuti zvihurumende zvose zvoudzvanyiriri zvinofunga izvo kuti zvikatenga vanhu nokuvapa mabarwe nokuvapa mupunga nokuvapa mvura nokuvapa mbeu ndokuti vavavhotere, muchirungu vanotiwo ivote buying exercise. Chinoda vana veZimbabwe havadi kubatwa ivo senhapwa, havadi kubatwa ivo semabeggers. Vanoda kuzviitira zvinhu zvavo, vanoda hurumende inovapa capacity yekuti vakwanise kuzvirimira vachizvibikira voga.
Mutauriri wemDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Amai Mugabe vashorawo varugare gumbo vePeople First vachiti mutengesi uye vari kufamba vachipa vanhu mari kuti vavatsigire. Nhasi vaenderera mberi vachipawo vanhu matarakita aya aunza mutauro munyika. Vanopikisa vanoti matarakita aya haasi ezanu PF asi kuti ndehurumende. Vateedzeri vose vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navapelekezela Mupoko vange varipo pamusangano wanhasi. Vamupoko varatidzawo kusafara apo vadaidzwa kunzi Vamupoko nevakafanobata chigaro chasachigaro weMidlands vaKizito Chivamba. Vati uku kushora zvikuru uye kunyomba. Tabatawo varugare gumbo kuti tinzwewo divi ravo pamashoko ataurwa naamai Mugabe.
Kugwara uku ndinoiwana kupi mari? I'm surviving and begging. I don't have money. How can I go to Mirengwa and give people money in Mirengwa? And if you ask the people in Mirengwa, they will tell you that I haven't been to Mirengwa probably for the last 6 months or so on. So, and if you put in the Kurujire, Nyaya is in the Notaura, Tsunami Basarose. And if you think of it, it's really right for me to be commenting about this. When you can comment, go to Pavani. Mukanda wekuti atavagumbo vakazotaura handinei nazvo izvo, hazvina nebasa rese. Chikuru ndechekuti tinoitei kuvana veZimbabwe, tinoitei kuvana veMberengwa. Vana veMberengwa vane nzara, vana veZimbabwe vane nzara, vana veZimbabwe havana kusununguka. Saka tinobhuyira kuti vanhu ivava vachinje. Tiri kuti isu isu tinofanira kuti tipe hope kuvanhu vemuZimbabwe. Tinofanira kupa hope kumavendors, tinofanira kupa hope kuvanhu vari mumaruva vari kutambura vanoshayiwa. Ndo zvatakamirira isu People First. Hatina zvizhinji zvavanotaura izvi zvinovanetsa. Isu tinongoda kuti mwana weZimbabwe asununguke. Iko zvino mune nzara, tiri kuite what are the program kangaita nezvima rights nezvima oil zvaita zvino izvi zvinobatsira chii? Zvinokubatsira vanhu vazvomanene. Asi vanhu vari kutambura nemhaka yekukonewa kwedu savatungamiri sehurumende somusangano. Saka ngatigadzirei zvinhu kuitira kuti vanhu vabudirire.
Saka munoti zvaitwa izvi kutya kuti pada People's First ikazoita bato inenge yovhiringidza ZANU PF?
Chaizvo havari kutya here? Vanozviziva uye vatozvionera kwavanga vari kuti haiwa ukada kuti ugone People's First unokuvara.
Varugare gumbo vanotaura vakamirira chikwata chePeople First vanga vari parunare muGweru.
Gadziriro remusangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wegumi nesere uri kutarisirwa kuitwa muHarare svondo runouya. Inonzi iri kufamba negwara uye kusvika pari zvino zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zvazadziswa. Mutauriri weICASA amai Tariro Makanga Chikumbirike vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakapiwa mwedzi mina chete yekugadzirira musangano uyu, uyo waifanirwa kunga wakaitirwa kunyika yeTunisia vakakwanisa kuwana rutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemamwe mapoka. Musangano uyu uchatanga nemusi wa29 Mbudzi uchipera musi wa4 Zvita. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitarisirwawo kuvhura musangano uyu zviri pamutemo. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Samuel Eto'o wekuCameroon ari kutarisirwawo zvakare kuve mumwe wevanyarikani vachange vari pamusangano uyu. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vachibva kunyika dzinodarika makumi manomwe vanonzi vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu. Dingindira regore rino rinoti AIDS in post-2015, Linking Leadership, Science and Human Rights, uye riri kutarisa nezveshuramatongo mushure megore ra2015. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Makanga Chikumbirike pamusoro peurongwa hwavo.
Urongwa hwekugadzirira musangano weIkasa hwafamba zvakanaka zvikuru. Pari zvino nzvimbo yedu yatishaitira conference iyoyo inova Harare International Conference iri kugadzirwa. Iye zvino tinotori nemapako nemapato evanhu vari kushanda vari ipapo kuitira kuti vaone kuti nzvimbo yedu inenge yakagadzirika. Makapete muauditorium yamuya akatobviswa mane manyowani yekuti vanhu vakaenda iye zvino nzvimbo yedu yakuratidzika kuti yanyowani. Machee danga akambobharuka ayaya zvese izvozvo zvawani kugadzirwa. Saka pari zvino kana takatarisa nevenue yedu tikuona kuti yagadzirwa yakunyatsotarisika. Takapiwa rubatsiro rwakawanda kubva kuhurumende kuti zvino izvozvo zvinge zvichikwanisika kuita. Totarisa isusu paprogramu yedu chaiyo chaiyo yekuti zvichange zvichifamba sei. Bhuku redu rinenge riine zvinyorwa zvinoratidza kuti zvii zvinenge zvichiitika musi nemusi. Bhuku iroro ratovapo rakatogadzirwa rabuda. Totarisawo zvakare vachauya vachitaura nokuti kazhinji vanhu vanenge vachida kuuya kuzonzwa kuti ivo masaintisti edu vane zvakadini. Wave papi tsvakurudzo dziri kuitwa nemaresearchers edu vari kuuya zvakare vanenge vachitiudza izvozvo.
Tinoona kuti makapiwa mwedzi mina chete yekugadzirira. Matambudziko aipiwo amakasangana nawo munguva iyo?
Mumwedzi mina yekugadzirira takatarisa vamwe vanombopiwa makore maviri. Dambudziko rinenge riripo tingatoti guru ratatinaro nderenguva chairo. Rekuti takambofunga kuti zvino tinozvigona zvinoda kuitwa ipapapa. Asi tinoona kuti vanhu vakaita mubatira pamwe sekumbotaura kwandaita. Tabva ipapo pekuti nguva yacho tiri kuti nguva ishoma. Kuti ikasa inge ichiitwa zvinoda kuti hurumende pamwe chete neveikasa vacho vaonerane pamwe chete kutsvaga mari dziya dzinodiwa kuti conference yacho iitike.
Saka muri kutarisira vanhu vakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira isusu kuti tichawana vanhu vanopfuura 5,000. Izvi ndiri kudaro nekuti tiri kutarisa vanhu vatorejista pari zvino, vanhu vatobhadhara mari dzavo. Totarisawo zvakare vamwe vemuno muZimbabwe vachange vachiuya. Saka pavanhu vedu ndingati seZimbabwe mu4 months dzedu dzatapiwa, vanhu vedu tiri kuti vachapfuura ivo 5,000 nekuona patava pari zvino.
Vanga vari mutauriri weIkasa amaitariro Makanga Chikumbirike vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makatirira kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mumwe musori wemuIsrael, Jonathan Pollard, abudiswa mujeri remuAmerica nhasi mushure mekupedza makore makumi matatu ari mujeri. Pollard, uyo aimbova chipangamazano chevasori mumauto emumvura muAmerica, akatongerwa rufu muna 1987 mushure mekubvuma mhosva yekutengesa mashoko ane chekuita nemauto ekuIsrael.
Vanhu vanga vaine zvombo uye vachitaura mashoko echiIslam vapamba hotera yemumali ndokuchengeta muunapwa vanhu zana nemakumi manomwe. Vamwe vanhu vakafawo muchiitiko ichi uye mushure memaava akati kuti vanhu vanosvika makumi masere vanga varegedzwa. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanosvika zana vanosanganisira vashandi vemuhotera pamwe nevanhu vanga vachigara pahotera vanonzi vachiri muRadisson Blue Hotel muBamako.
Thank you. Muri yekwa Mandere iyo parizvino iri kugara kwaseke kuchitungwiza nevabereki vavo iri kutsvaga rubatsiro rwekuti mwana wavo arapwe mwoyo wake uyo usina kumira zvakanaka. Mwana uyu ari kurarama nemweya wekutenga weoxygen. Ngatinzwei zvizere pamusoro penyaya iyi kubva kuna Safari Njema.
Baba tafadzwa Mandere vanosevenzera kuBechnaf Bridge Hospital uko vanogara nemudzimai wavo Pretty nemwana wavo Taropa Fadzwa. Ivo nemudzimai wavo vakadzidzira zveurapi asi mudzimai haasati ave kusevenza. Taropa Fadzwa ave nemwedzi minomwe kuberekwa asi haasi kunyatsokura zvakanaka nekuda kwechirwere chemoyo une maburi matatu anofanira kuvharwa. Vana chiremba vakaongorora kuti mwoyo wake unofanira kugadziriswa kunze kwenyika. Mai Pretty Mandere avo vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vakatombogara muchipatara chepari renyatwa kwemwedzi miviri mwana wavo achiongororwa nana chiremba. Munguva yese iyi mwana airarama nemweya weoxygen wekumubatsira pakufema. Vechipatara vakasvika pakuvadzosera kumba kuvabereki vavo kwaseke kuchitungwiza nekuda kwekuti nguva yakanga yarebesa vabereki vasati vawana rubatsiro rwekuti mwoyo wemwana urapwe. Mai Mandere vanoti zvakakosha kuti mwana awane rubatsiro nekukurumidza. Vanoti panodiwa zviuru makumi maviri nezveshanu zvamadhora kuti mwana abatsirwe kuSouth Africa kana kuti kuIndia.
Haagone kuti afeme zvakanaka nekuda kwekusangana kune kushita ropa rake rinotakura mweya wekuti afeme nerinenge riine yatinoti carbon dioxide pachirungu. Saka izvi zvinoita kuti mwana ange achizarirwa nguva dzake dzese dzaanenge achifema. Uye haanyatsi kudya yamwe zvakanaka izvi zvichimuita kuti asakure.
Mai Mandere vanoti vakararama nguva yakaoma vari muchipatara nemwana.
Dambudziko raivapo nderekuti pamwe pacho taigona kupiwa chikafu asi pamwe pacho vanenge vasingakwanisi kutipa chikafu chinenge chakakwana sekuti dzimwe dzenguva chaigona kupereredza tisati takwana tese. Zvaireva kuti zvava zvakaoma pakuti mumwe musi unogona kushayiwa chikafu chekudya. Kana vachinge vari kumba vakatadza kukwanisa kuya kunokuonawo zvezvichireva kuti unenge uchishayiwa chekudya musi iwoyo kana chikafu chichinge chapera. Uye zvekupfeka zvanga zvaifanira kuti zvinge zvichibva kumba zvichireva kuti zvinenge zvichifanira kugezwa kumba nekuti muchipatara macho manga musingabvumidzwawo kuti tinge tichiwacha hembe.
Amai Taropa Fadzwa vanoti mazuvano vari kugara vakabatira mwoyo mumaoko sezvo mweya weoxygen uri kufema mwana unongoerekana wangopera. Tangi reoxygen nderekukambani yeBock Gases uye vanoribhadharira madhora manomwe mwedzi wega wega.
Oxygen yacho hatiiwani pachena, tinenge tichifanira kuti tiitenge. Uye kutenga oxygen kwacho kuri kutidhurira nekuti haisi kugara. Tengi ratinenge tawana reoxygen ririkwanisa kungogara kwemazuva maviri matatu rinenge rapera. Kutenga oxygen yacho tengi racho rinoita $30. Uye zvekare tinenge tichida zvakare kuti ringe richitakurwa. Saka tinohaya futi munhu anotitakurira tengi iroro achienda naro kunotsvagwa oxygen yacho.
Mai Mandere vanoti vanobatikanawo pamusoro pezvinenge zvichitaurwa nedzimwe hama kana shamwari vanouya kuzoona mwana wavo kuchitungwiza.
Havazhinji vacho ndo vanotaura kuti hamweya wetsvina mwana ane mweya wetsvina, mweya wetsvina ndo uri kuitisa zvese zvaari kuita. Izvi zvinotirwadzei pakuti ruzhinji rwevanhu ndo zvarunogona kutaura, vamwe ndo vanokwanisa kungonzwisisa kuti zvichapera kana mwana achinge abatsirika, asi vamwewo ndo vanenge vava kuti zvauri mweya wetsvina saka muchaita sei. Pakupera kwezuva unopesera mupfungwa dzako dzakanganisika kuti vanhu zvavari kuti mweya wetsvina saka zvichafamba sei, mwana wangu achazovei, zvinoperera kupi, nekuti vanhu vanenge vachingopa makomenti akangosiyana siyana.
Vamwene vavo mbuya Joyce Mandere vanoti muzukuru vavo anodawo zvekare mishonga yekunwa inoita makumi maviri emadhora pamazuva matatu ega ega. Mbuya Mandere avo vane makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa vanotiwo zvekare kufema kuri kuita mwana oxygen kwave kumupa mamwe matambudziko.
Iye zvino ari pooxygen kudaro ari kurwadziwa nemaronda ari kusangana nawo pamusoro pooxygen yaainayo nekuti yagarisa ainayo ane 2 months nayo, iye zvinokumba anenge ainayo. Zvakandiomera nekuti ndinenge ndisina chekumubatsira nacho mwana, mishonga yaanonwa zuva nezuva, asi hazvinenge zvisina kupera, hazvisi kupera nekuti kusvika arapwa avharwa maburi iwayo ndokuti zvipere.
Munguva ino muZimbabwe muri kupisa zvakanyanyisa. Mbuya Mandere vanoti kupisa uku kuri kurwadza mwana nekuti haakwanisi kuenda panze kuti afurwe nemhepo. Kana ari manheru, havakwanise kuvhura mawindo sezvo chitungwiza iri nzvimbo ine umutu wakawanda. Havakwanise zvekare kufafaidza mushonga wekuuraya umutu kana nunzi nekuti unokanganisa kufema kwemwana. Pari zvino taropafadzwa ane mhezi dzekurumwa neumutu. Sekuru wemwana vaEnigrei Mandere vane makore 50 ekuberekwa. Vanoita basa rekusona hembe vachitengesa munharaunda yeChitungwiza. Vanoti dambudziko remuzukuru wavo riri kuvashungurudza zvikuru.
Musi wechina ndakaita dambudziko rakandityisa zvekuti fe oxygen yakangoerekana yapera apa mari muhomwe handina. Ndakarohwana hana ndakati zvino muzukuru wangu akuzodi akuzoshaya. Asi pakaita mumwe munhu womuraini akanzwisisa dambudziko rangu akanditakurira tengiro oxygen kuenda kuindustry. Kontora oxygen kuzodzoka kunoko zvokuti akatotora almost 3 hours asina oxygen. Ndakachirohwana ndakatya. Saka dambudziko iroro rugara riri mandiri kuti zvino zvinhu zvakaitika ndisina munhu andinokwanisa kuwana anondibata kurunning ndinoita sei nemwana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kuti sei rakasiya mwana uyu achiburitswa muchipatara ipo pasina rubatsiro rwaari kuwana. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Safari Njema.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumisangano yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
America inoti yakazvipira kumisa kwemari dziri kushandiswa kubva mukutengeswa kwemafuta dzichinobatsira magandanga echivata cheIslamic State. Kusvika pari zvino America kuburikidza nechirongwa chebazi rinodyidzana nedzimwe nyika yaisa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora iyo ichapiwa kune vanorizivo pane zviri kuitwa nechikwata ichi. Kuburikidza nekuita kwacho zvisiri pamutemo, America inoti ISIL yaita mari yakawanda iyo iri kushandiswa mukuponda pamwe nekudzvanyirira vanhu vasina mhosva.
Aka andike kutanga gurukota rezvekunze kwenyika rabvumidza kushandiswa kwemari muchirongwa cheRewards for Justice kuitira kuti pave neruzivo pakutengeswa kwemafuta anonzi mari yacho iri kupedzisira yapinda maoko eIslamic State.
Munhu anenge aine ruzivo nemafambisiro ari kuitwa dzimari idzi dzichienda kuISIL anokwanisa kubata chirongwa cheRewards for Justice padandemutande rinoti www.rewardsforjustice.net. Website iyi zvakare www.rewardsforjustice.net. Anokwanisawo kutumira tsamba kukero inoti Rewards for Justice, Washington DC 20520-0303 USA. Varume America vanogona kufona panamba dzinoti 1-800-877-3927. Namba idzi zvakare 1-800-877-3927.
Zvose zvichatambirwa neRewards for Justice zvichachengetwa muchivande. Mashoko amanzwa anobva kuhurumende yeAmerica.
Munhau dzedu dzemitambo. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League atora imwe nzira kwasara mitambo miviri. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira mamiriro akaita zvinhu.
Dynamos iyo veruzhinji vanga vachiti yabuda mumakundano aya yadzoka zvakasimba mushure mekunge zvikwata zviviri zviri kutungamira zvechicken in FC Platinum zvakaita mangange pakati pesvondo. Dimbare yasiwa nemapoints maviri chete neFC Platinum iyo iri pachinhano chechipiri uyezve nemapoints mana nechikwata chiri kutungamira chechicken in kwasara mitambo miviri kuti makundano asvike kwamvura. Yacheka makumbo. Mongorori wezvemutambo waFarai Manunure vanoti Dynamos haisisi mumakundano aya kunyange hazvo zvikwata zviri pamusoro zviri kutatarika.
Dynamos ikona kwangu this year.
VaManunure vanoti semaonero avo chikwata cheChicken In ndicho chatotora kare mukombe uyu kunyange hazvo makundano aya asatapera.
Chikenini ndinoona kuti chikenini ichangotora nekuti chikenini pamutambo yane 2 yasara inofanira kungohwina 1 and ndirikuona sondorino ichitongotora.
Asi mutsigiri weFC Platinum Madion muchikabere vanoti ivo chikwata chavo ndicho chiri kutora mukombe uyu nekumirira nyika muCup Champions League gore rinouya.
Kombe wasina kumandara uye
mitambo yenhabvu iriko mukupera kwesondo yakamira seizvi. FC Platinum ine Capes United, Dynamos ine Chapungu, Harare City ine Chicken In, ZPC Kariba ine Hwange, Haumain ine Dongo Somews iyo ichangobuda mumakunda ePremier Soccer League, uyezve Wawa ine Flamlili kwekugumisira Triangle iri kutamba neBuffaloes. VePremier Soccer League vada kuti mitambo yese ipere kusati kwasvika musi wa5 zvita apo pachasarudzwa vatambi 10 nemumwe chete vakarura gore rino avo vanodaidzwa kunzi maSoccer Stars of the Year. Musi mumwe chetewo ndiwo uchasarudzwa mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Toko kiko lobao, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, aza iwa mamesi. Kombo ya difko ekunda milelo topo ni aza. Toko kiko lobao, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya nifko ye kunda milelo topo ni azda. Azda, kombo ya sika. Nifko ye, nosi tokunda yo, a jamais. Toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, 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 azda. Kombo ya sika, baza iwa papesi. Kombo ya nifko ye kunda milelo toko ni azda. Somba na gafewe na aza, aza, aza. Na kukumba baniga vewe probleme janite. Elo kwendi mami na zaifu. Vewe, 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 vewe. Komande na aza, aza, koko ya sika. Vewe duze somba ninga vewe, 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 vewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Vewe treze somba ninga vewe, 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 vewe.
Tichimbo dzora ndangariro nako kambo azda kubva kuna Franco sezo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano kuMidlands vachiti vakazvipira kushanda vari pasi pemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Gadziriro yemusangano wepasi rose weHIV nezvirwere zvepabonde yoitwa muZimbabwe. Musangano uyu uchatanga svondo rinouya.
Zvikwata zvitatu zvepamusoro peCastle Lager Premier Soccer League zvotarisira mukombe uyu nemaziso matsvuku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aChris Gande munaudze chirungu.